masho kwanosuisa chichitaso kuti anari mutungamiri weopposition iko Mozambique. I know vanhu vakawanda kana kuti maristries vainga vachitarisa kwaari kuti ndiye achakwanisa kuvaendesa mukenani. Angariwo munhu mutungamiri wabato raipikisa isingato opposition, zvinova zvinokurudzirwa kuti nyika isava nematongerwo enyika angori nepfungwa imwe chete, angori negwara rimwe chete, asi pavo nevamwe vanenge vachitaurawo zvine pfungwa zvinopikisa hurumende inenge iripo. Saka kushaya kwavo kunoratidza kutiwo pane izwi rabva pane zvematongerwo enyika muMozambique. Zvorevawo kuti pane vendera sara rinenge rakuda kuti pamere zvakare rimwe zvino richakwanisa kufila nzvimbo yasiyiwa navaZakama.
Zvii zvikuru zvinganyanyowo rangarirwawo vaZakama nazvo nevana veZimbabwe?
Ndingati inini vaZakama munhu ane mativi akawanda wanda avanoonekwa nawo, munhu watingati izvo controversial character, pakuti upenyu hwake hwepolitics hune mativi hune zvikamu zviviri. Pane chikamu chehondo pavaitungamira vachingati mabhanditi vairwisa vachiuraya macivilians vachida kutonga kubva kumaearly 80s kusvika kumamid 90s. Mozambique yakarasikirwa nevanhu vakawanda zviuru nezviuru zvavanhu nekuda kwerinamo. Vamwe vacho vaitizira muZimbabwe, especially kunana Honde Valley, kune makuwa mazhinji evanhu vakaurayiwa nemabhanditi erinamo. Saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti vanhu vakawanda varangariro hama dzavo dzakaurayiwa vasina mhosva yavakapara. Zvekarewo tinovatarisa ariwo munhu, ndingati hondo isati yapera akabvumawo kuenda patebho yekunegotiata for peace. Saka the peace deal yekuMozambique yemuna 1992 ingada isina kubudirira pasina vaZakama. Saka tinoti ihonzeri yematambudziko, asiwo zvekare munhu akazoshandira pamwe chete nehurumende yeMozambique kuti vapedze hondo yanga yaparadza vanhu vakawanda. Tinozoonawo zvekare vaZakama vapinda muparlamendi, rinamo yavo yaanewo mamembers of parliament vaakurepresenta maregions yakawanda yekuMozambique. Zvotionesawo zvekare kuti zvaairwira zvacho kunewo vanhu vazhinji vaimutora senzwi ravo, ndosaka aikwanisa kuwana mamembers of parliament. Saka anorangarirwa mune zvakanaka uye nemune zvakaipa zvikuru sei zvaakaita munguva yehondo, asi anorangarirwawo zvekare kuti munhu akakwanisa kuita kuti Mozambique iwe yedemokrasi.
Zvii zvingadzidzwawo kubva kuna vaZakama nevemapato anopikisa vemuZimbabwe?
Zvatinokwanisawo kudzidza kubva kune vaZakama inyaya yekuti munhu kana uine chinhu chinokosha kwauri usaite gizapi, unofanira kunge uri munhu anoramba akamira pachokwadi. Saka ZAKAMA munhu anga ari consistent pane zvinhu zvaanga achida kuti zvinge zvichiitwa. Tinoonawo kuti paanga aamuhurumende munhu airwisa huori, airamba achitaura kuti hurumende yeFRELIMO iri kuita huori. Saka tinodawo opposition ine maprinciples inotaura kuti kana tiri kuti isusu hatiti huori, nesu wacho hatiiti huori, uye hatisi kuzoshanda nehurumende inoita huori. vaZakama vakabudisa zvinamo yavo kubva mukushanda nehurumende, vakati hatichadi kushanda nevanhu avo nekuti havasi kuita zvinhu zvatakabvumirana. Saka kunyange zvaikonzera yatingati instability, asi zvaiisa pressure on the government yeMozambique kuti izive kuti vakasaita zvinhu nemazvo nyika inokwanisa kudzokera kuhondo.